hatisati tapedza musangano wekutanga nokuti musangano watakaita iwoyo hatina kupedza takangowirana kuti hangatimbomirai ipapa ndokubva vaenda kunombonunzwa kuti vakuru vavo vanoti kudii saka saizvozvo izvi mutemo wekunegosheta unenge uchiti kana matotanga kunegosheta matotanga kunegosheta saka isu chitasiro chedu sezikopsi ndechekuti tanga titi kana gavhumendi yazoya nemhinduro yakazara tozodzokera kune mafederations edu vozotiudza kuti tofamba sei
tiri kunzwa kuti rimwe sangano riri pasi pemubatanidzwa wenyu weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions weFOZEU wakatozivisa kuti vakurangwa mabasa kutanga nezuro munoti nedanho iroro
vakandemiri tichiri takabatana tinoshanda tose asi zvinoitika ndezvekuti federation imwe neimwe ine maunions ainenge ichinge inawo vana vayo saka handizivi kuti maunions efozeu vakaramba vachingoti aiwa nyange patatanga nhaurirano nyaya yaane nguva isina kugadziriswa saka hazvitibatsiri isusu taakuenda chete kustrike izvozvezvo takazvinzwa tichizoona manewspaper asi secretary general wedu wezicops 2 akanyorera mafederations ese achidai tamborega tamboona kuti manegotiations akamira sei asi mutsamba imomo zvakare akati kana pane federation inenge yaona kuti yanonokerwa zvayo hatipo pakukurambidzai kuita zvamunoda or zvamunenge maona ndo zvakakodzera saka tinongotiwo maybe fozeu yaona izvozvo zvakakodzera
saka mune tarisiro here yekuti pachaitwa musangano iwoyo wamakasiyira panzira svondo rapera nehurumende nechimbi chimbi
ichokwadi vakandemiri kuti musangano uchaitwa asi chimwe chinotozonyanya kushungurudza ndechekuti isusu tinenge tichiti kana tasiya musangano panzira tinenge tichitarisa kuti vehurumendewo vanokurumidza kunobvunza zvatinenge tatiendai munonzwisisa mugodzoka kwatiri tigotaurirana asi pari zvino nhasi imandi hapana zvandatindanzwa nezvemusangano asi isusu hatisi kutarisira kuti friday inosvika musangano iwo usati waitwa friday kunotova kure ndakungotaura kuti hatifungi kuti tinosvika isusu chitarisiro chedu ndechekuti kana mangwana chai ngatisanganei tizive kuti takamira papi tikwanise kudzokera kune mafederations edu tinovaudza zvinezvinge zvabuda kuti vachiongorora pamwe chete vachiona kuti vanofamba sei.